Senzere kupedza dambudziko renzara iyo yanga yatekeshera munyika, hurumende yakavamba zvirongwa zvakawanda zvinosanganisira kuwanisa varimi zvikwanisiro zvekurimisa zvakaita secommand agriculture presidential input scheme nepfumvudza. Asi zvirongwa izvi zvinogara zvichisangana nematambudziko gore negore anosanganisira kugoverwa kwembeu nefotereza kuvarimi, mvura yaturika kare, kupiwa mbeu pasina fotereza kana kupiwa fotereza chete pasina mbeu. Gore rino kusvika parizvino vamwe varimi vekune matunhu eMashonaland West pamwe nekune mamwe matunhu makuru munyika akaita seMashonaland Central, Mashonaland East neManicaland varoti havasati vagoverwa mbeu kana fotereza kunyange hazvo nguva yekunge vaisa mbeu muvhu yafamba. Mumwe murimi wekusanya ati asati awaniswa mbeu ndivatichaona ramba nepasi. Varamba nepasi vanoti vari kupiwa zvikonzero zvekuti migwagwa haisi kufambika, asi vanoti zvishoma zvakambouya zvakapiwa nhengo dzebato reZANU PF chete.
Havatati vapedza marodha hakuti zvina zvachose kana rodhi hakutori namarhuu, asi vari kutoita zvavo vamuno mumwe mavarita vachienda vachipa vanhu vavo vezanu vachipa vanhu vavo vezanu.
Izvi zvinotsigirwa nemumwe murimi wekumola kuKariba vaJohn Masaba vanoti vari kunziwo vabhadhare mari dzekutakurisa zvikwanisiro izvi kubva kuKaroi iyo vasina mari sezvo nzvimbo yavo iri kure.
Ivaekutai kuti motikari hanzi mavana vemotikari vari kuti tiri kugumira matii takawirira hanzi hanzi inogumira matakawira nyugani gavhumendi kakauswa kwanamura vanee vakutoedzera mari dzematransport kusvika ikokoko zedizeri hanzi vanova vamashoti distance chete kwete kuswa kwanamura kanga vavo kwanamura chete akuti nevakuedzera mari dzamabhazi saka munhu angachitakura mahara izvonoswa kwamura nditangisai.
Asi ZANU PF vanoramba zvipomerwa izvi vachiti bato ravo harisi iro rinotungamira nyaya dzekugoverwa kwezvikwanisiro izvi. Mukuru anoona nezvekurima mudunhu reMashonaland West amai Siena Makaza vanoti sebazi rehurumende vari kutadza kufambisa zvikwanisiro zvekurimisa nekuda kwemigwagwa isiri kufambika zvakanaka nekuda kwekuparadzwa nemvura iri kunaya.
Transporters ashamini kuendesa mainputs saka pati kuwana support dzinendi makande tiyakovhu kusamba karuma mola negande.
Gurukota rezvekurima vaNchas Masuka vanotiwo dambudziko remigwagwa isiri kufambika riri kuonekwa kune mamwe matunhu anosanganisira Midlands. VaMasuka vanoti hurumende ichatumira motokari dzemauto kuti ndidzo dzitakure mbeu nefotereza kuendesa kunzvimbo dzisiri kusvikika idzi.
Is to be able to deploy GMB trucks or army trucks. Could you organize with the GMB and the army?
Ticharonga kuti mbeu nefotereza zviendeswe kuvarimi vari nzvimbo dziri kure nemotokari dzeGMB nedzeArmy.
Pane kusabhadharwa kwevanotakura zvikwanisiro izvi nenguva iyo iri kusimudzwa nevedzimotokari, vaMasuka vanoti vanotakura ava vanofanirwa kuziva kuti hurumende inononoka kubhadhara, nekudaro vanofanirwa kushanda vozopiwa mari dzavo pashure.
We will pay as government. We don't pay there, but we will pay. So you either don't do business with us or do business and know that you will be paid.
Hazvinei nekuti hurumende inononoka kubhadhara, pekupedzisira ichangozobhadhara chete.
Kunonoka kupiwa mbeu nefetiraza kunonzi kuchaita kuti vamwe varimi vatadze kurima, sezvo pavanozopiwa zvikwanisiro izvi mwaka unenge wafamba zvekuti zvirimwa zvavo hazvizosviki. Izvi zvinonziwo zvichaderedza gohwo ravo sekutaura kwemutungamiri werimwe sangano rinomirira varimi reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union of Zimbabwe amai maiwepgt.
Kunonoka nekukundikana kusvika kwemainputs kuvarimi kunoita kuti gohwo rikanganisike nekuderera, nemhaka yokuti varimi vanenge vave kushandisa mbesa dzemudura nemurakwani zvinoita kuti hudyi hwembesa hutsikire zvichideredzawo gohwo. Kana kuti varimi vanobva vakundikana kutodyara mbeu pamusana pekusawana mbeu dzacho namafertilizer. Kurima kunoda kugadzirira nenguva nokuti varimi vazhinji vemumaminda mudiki nemumaruwa vanorima vachishandisa mvura yemudenga.
Amai Makaza vakatozivisa kare kuti dunhu reMashonaland West rinogona kutadza kudyara chibage mahekita zviuru mazana matatu ane makumi matanhatu kana kuti 360,000 hectares dziri kutarisirwa. Ndakamirira Studio 7 muChinoyi, ndini Nunurai Jena.